Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu zanasi chitatu kubvumbi 25/2018. Chirongwa cheZimbabwe International Trade Fair chinopinda muzuva repiri muBulawayo varongi vacho vachiti makambani ariko gore rino akakwira nezvikamu makumi mana kubva muzana zvichienzaniswa negore rapera. Sarudzo dzekutsvaga vachamirira ZANU-PF musarudzo dzichaitwa munyika dzosiya mikono yakawanda yakaruma pasi. Masangano akazvimirira okurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kuti vaone kuti mitemo inobata sarudzo yavandudzwa. Izvi zvabuda pakuparurwa kwechirongwa cheFair Fair Campaign kumasvingo. Varikusiya basa sameya weHarare vaBernard Manyenyeni vanoti kanzuru yavo yakakundikana zvikuru kugadzirisa nyaya yevanotengesa mumigwagwa vachiti kuwanikwa kwemabasa ndiko chete kuchapedza dambudziko iri. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza chirwere cheautism icho chanetsa pasi rose. Muchirongwa cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevari kunze kwenyika mukupa ruzivo rwechirwere cheautism. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040, 15460 ne15460 kilohertz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM nemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne13630 shortwave. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.